Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei nomi soro ye na udzedu dzanasi muvuro chivabvu 22-2017. Mutungamiri we MDCT iva Morgan Changirai vanoti hapana kudududza pa urongwa hwekuita mushandira pamwe wemapato vachiti vakazvipira kushanda nemapato ane chivimbo navo ivo vatsvangirai. Ropa rinodeuka muzano PF muBulawayo zvichitevera kurwisana kunotyisa pakati penhengo dzezano PF dziri muzvikwata zvakasiyana. Kusajeka kwemashoko egurukota rezvema industry pamusoro pemutemo unorambidza kupinzwa kwezvinhu munyika Statutory Instrument 64 kokonzera kusagadzikana muvanhu vanorarama nekutenga zvinhu kunze kwenyika vachizozvitengesa munyika. Muchirongwa cheLivetalk na 8 PM tiri kutarisa mirizhonga iri kuitika muzano PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM ne 4930 kHz shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu.